Vakomana zvechokwadi vari kutanga kubuda panhanguva dza8 o'clock manheru Zimbabwean time inova imwe chete neyekuno kuParis. Tiri kutarisira kuti vakomana vachaita zvavangaita, vanozvidavado zvavo zvese, vanhu vese vari kuzviona, vanhu vakagadzirira, vanhu vatiri kutarisira kuti vachakunda paperiodhi yatiri kutaura iyi. Saka zvakadaro tiri kuona kuti vakomana vaviri ava vachange vachimhanya masemifinals zuva ranhasi.
Zvii zvamungakurudzire ruzhinji reZimbabwe kuti riite panguva iyo Makanaka naTapiwa Nashe vachange vari kumhanya muzuva ranhasi?
Tinokurumbira nekushuvira kuti maZimbabweans ese vari muParis nekwose kwose kwavari vange vachibuda neuwandu hwavo kuzosapota vakomana ava, vange vachibuda nekwavari kwese kwese pamasocial media page vamachi. Tinokumbirisa encouragement yavo kuti vaencourage vakomana avo, avo vese vanoda kunge vachiisa ruoko rwavo kuti team Zimbabwe inge ichibudirira.
Mungati makawana rutsigiro rwakadini kubva kumakambani emunyika?
Ndinodaidzira zvakare kumacorporates edu vanova ivo vandisina kunyanyobuda zvakanaka kuzosapota team Zimbabwe for Paris 2024 kuti nguva ichiripo vanokwanisa kuchingouya, vanokwanisa kuuya vachisapota team Zimbabwe. Mukana mukuru chaizvo chaizvo wekuona kuti tine maZimbabweans maviri apinda musemifinal. Saka zvinototyamadzwa nekuti shamisa kuti ruzhinji rwemacorporates edu muZimbabwe musei vasiri kuda kubatana nekusapota vakomana ava. Tinovakurudzira kuti ngavarambe vachiuya, tinovatambira.
Tombotarisa vamhanyi vanomhanya ivo mamarathon vati vasvika here uyezve vachange vari kumhanya rini?
Vamhanyi vedu vanonge vachimhanyira distance yakareba vatinoti mamarathona Isaac Mbofu naNyahora vava muno, vakasvika muno zvakanaka chaizvo, vakafamba zvakanaka, vari kutarisira kukwidza. Tinotarisira Isaac Mbofu kuti achamhanya musi wa10 August 2024, uyuwo Nyahora Rutendo Nyahora achange achimhanya muzuva remusi wa11 August 2024. Ndo mamira emamwe mimakwekwe achaita panenge ane asara.